akungotaga bhawo vaida kubvunzwa kuti ingavo vaita sei varipo dai vanga vari padhuzika kuti pavanozvinzwa vazive kuti vada kubvunzwa kuti varipo vaita sei. Chechipiri ndechekuti kana nyika imwe ichiremekedza mutemo, isusu we don't belong to ministry of war veterans, we are not registered with the ministry of war veterans, neither are we registered with the ministry of defense, we are registered with the ministry of labor under the private voluntary organization act, so we are not governed by them at all. And we have got a high court order or a verdict yatinayo which we are armed with. Havazvigoni
asi ZANU-PF inodako kudzinga imwe musangano wavo munoti chiri nazvo.
Zvakangofanana naye vamugabe kuti kana achiti ndiri mutungamiri wenyika ndiwo president wepati, kana munhu akauya akuti achinobvunza munhu ari mudistrict kana kuti ari mucell achibvunza zvinhu zvepati, ari kureva kuti ari kutaura zviri legitimate here kana kuti haazivi zvaari kutaura. Havagoni kunobvunza mao veterans ari koko. We are the leadership of the war veterans, we are responsible of the war veterans, we were elected by the war veterans, what else is required? Iwo handiti vari kuti handisi kuenda because ndiri kudiwa nevanhu vangu, vanhu vava vakavadaka, kana isusu vanhu vakatida, what is their problem?
Mofambisa sei nyaya kubva pano apa?
You go to countries like Mozambique, you go to countries like any other country, mao veterans, there are many organizations. Why would they want our organization particularly, or these who register their own organization and those who be war veterans, you know, this ZANU-PF and isusu who remain the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association. Let them register their own association.
Munofungei nezvese zvekuitika, hamuna basa nazvo here?
No, we are not worried about them. We know unless its dictatorship reaches unprecedented levels, then they will force that to happen. In a year, the government is to register dictatorship under the panika banana.
Ko imimi, pamakakonana navamugabe chaipo ndepapi?
If he is the same person watakati naye, patakonana chaipo ndepapi? Nokuti kana tikatarisa kuti mao veterans anzi agare zvakanaka kubva muekonomi, hazvisi zvinhu zvinofanira kuremera ekonomi kana Zimbabwe zvaremera ekonomi chaizvo.
Muri kuti maintellectuals ndivo vakakanganisa musangano, ndivanani vamuri kureva?
Maintellectuals atakataura inini naiwoyoti atimbohide. Chombo akabva akaenda paprogram yekwamuzorewa, Jonathan Moyo akatotiza hunde yacho, the vice president akanga akatongotiza hunde yacho nechekare, and many more other people.
Amai Mugabe vanoti vari kuita basa rambuya nehanda, munoti chii nazvo?
That's blasphemy. Izvozvo ndozvichavaita kuti mazuva avo ave pamashoma panyika.